Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, November 23rd, 2018. And this is Live Talk. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about a town hall meeting jointly hosted by VOA and Media Center in Harare on Wednesday this week.
So, this is a pre-recorded special of a town hall we held this week at the Crown Plaza Hotel in Harare. The joint discussion by VOA Zimbabwe and the Media Center examined President Emmerson Mnangagwa's term in office since his August inauguration.
Praxidis Jeremiah of Studio 7 and Dr. Charlton Tsodzo co-moderated the discussion, which was sponsored by the U.S. Embassy Public Affairs Section.
The featured panelists were MDC Secretary General Douglas Monzora, Mrs. Akile Sifelani Ngoma, who is the Director of Women in Politics and Support Unit, and Clinton Musonza, an economist with the Labor and Economic Research Institute of Zimbabwe. Dr. Enwe Mutambudzi of the Ministry of Information had confirmed but did not attend.
Unfortunately, today we are not able to take in any callers, but you can leave your comments.
So let's dive in. Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday.
Hongu vadiwa vateriri nevatariri, nasi tine chirongwa chakakosha chehurukuro yakaitwa yetown hall yakaitwa muHarare kuCrown Plaza musi wechitatu yaikokerwa ne Voice of America yakamirwa na Praxidis Jeremiah achibatsirana na Dr. Charlton Tsodzo. Voice of America yakanga yakabata nao ne Media Center mukuunza chirongwa ichocho chaitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Ihurukuro yaitarisa mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatora mhiko. Ndo nyaya kurukurwa nezvayo, ndo yatiri kukupai nhasi hurukuro yose. Nhasi vateereri nevatariri rangarirai kuti tinenge tichipfuudza awa imwe chete yatinosimbokupai yeLive Talk. Nhasi tiri kuita awa nechidimbu kana kuti 1.5 hours kuti munyatsonzwisisa mafambiro azvakaita, asi tine urombo hwekuti hamuzokwanisa kunge muchifona muchiri pafungwa dzenyu, asi vanokwanisa kunge vachisiya atingati makomendi kana zvamune mafunga kutaura pamusoro pehurukuro iyi munokwanisa kunyora pamaFacebook page yedu kana pawebsite yedu yeVoice of America. Tisingapedze nguva, ndo nyaya tiri kutaura rigaitizwe kuna mutungamiri.
Yebo, kunjalo Jonga. Udaba isingalo sihlobo esithandekayo lamhlanje ngolwengxoxompikiswano enziwe intathelizindaba yethu Praxidis Jeremiah eseHarare ngolwesithathu, lapho ebesikhuluma khona ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sisizwa ukuthi sokulobubelo na njengoba siyazi usedlulise amalanga alikhulu ngemva kokhetho esengumongameli weZimbabwe ngemva kokunqoba kulolu khetho. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje. Silusizi namhlanje kasisoze senelise ukukhuluma lani ilinaba laleli ngoba le iprogram iprerecorded. Njengokutsho kwami iyenziwe nguPraxidis Jeremiah ekhona le eHarare. Asizweni ke uPJ asiphathele khona kulingxoxo.
Tinofara kusangana panguva yakanaka ikadai. Nezita rangu ndinonzi Tsodzo, Charlton Tsodzo. Ndina vanzvadzi vangu vandinavo pano, vanzvadzi.
Siyalibulisa. Greetings from Washington DC, Voice of America, Zimbabwe Service. Igama lami uPraxidis Jeremiah. Ngisebenzela umsakazo owe Voice of America. Siyathaba ukuhlangana lapha eCrown Plaza Hotel lapho esilengxoxo eziphathelane lokuthile okusempilweni yethu. Silethe lezi ngxoxo silokusebenzelana kweVoice of America kanye labe Media Center. This is not our first town hall meeting. This is actually our third. We started off in Chipinge, tikaenda kwa Mtoko, Saya Mtoko, and the third one is Harare. But we are still going on to Gwanda in Matabeleland South. We are also going to Lupane in Mat North. And we are going to go to Bulawayo, least but not last.
E topic yetu tukufamba nayo zora nasi. Government 100 days in office. Facts check. State of the economy, price hikes, cash, forex, fuel shortages. Nema uma crisis saka wanda mnongo ziwari konaiga. Saka ndo urukuru ya tenge tshita iyo.
Esa la page e Harare, nye soku kubungula kumbe uhlaziya umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ose lensuku ezedlula ezilikhulu, 100 days in office. Lapha ke senza ke effect check, sikhangela ke ukuthi isimo somnotho siminjani. Khathesi bulokuqonga kwentengo yempahla, ukuqonga kwentengo yokudla, ukuqonga kwentengo yezinto eziningi, ama services and so on. I cash crisis, usilela njalo kwamafutha ezimota awepetrolu. Khathesi ngithe ngihamba hamba nje ngabona indwendwe zezimota. I saw some queues in Highlands. Fuel shortages here with us. What are the solutions? So we compiled a list of panelists here.
Tina Mujaresa Kile, Sifela Ningoma, Vachange Vachi, Taura Mashoko, Tijipuri Rambiri, Takada Tuna Senator Douglas Monzora, Secretary General, KMDC, Tino Gamshirai. We welcome you, Senator. Thank you very much for joining us. Tino Farao Jekare, Tina Mkoma Clinton Musonza, he's an economist at Ledriz, isn't it? An economy perspective. So let's have a conversation on these and more issues, Praxedes.
Yeah. Esila bolapa ye ingweti gweze inhlanganiso ezizimele zodwa, inhlanganiso ezimela amalungelo abantu uNkosazana Sakhile Sifela Ningoma. Ganyeke le ngweti ebona ngezomnotho wa umnumzana
Clinton
Msonza. Silwe njalo lesiphatha amandla sebandla eliphikisayo ele MDC, umnumzana Douglas Monzora.
So we'd like to hand over to our panelists to batatanga kuna vanzvadzi.
Maita yenyu siyabonga kakhulu. Tiri pano titauya kuti titarise 100 days za President Emmerson Mnangagwa kuti tivapimewo tione kuti vari kushanda sei, basa ravari kuita riri kufamba here, takamira papi, tiri kupi, tiruda kuendepi. I think to start off with, ngatitaurewo zvakanaka zvaitika mu 100 days dziripo. Kwakawanda tinotse vanhu tinenge tine nhamo dzedu, tinenge tichida kunyomba kunyanya, but ngationeiwo, ngativhureiwo maso edu titarisewo zvakanaka zvacho nezvisiri kufamba zvacho. Saka ndikutanga nezvakanaka zvacho, ndozati tichatora nguva kuti titaura zvimwe. I think one of the, there are a couple of really good things that have happened in the 100 days of His Excellency's presidency. The first one is change in personalities. Sometimes we don't remember and reflect how important it is to change personalities. But can I remind us that we are also a country that has lived for a very long time with the same personalities in politics, with the same personalities in public administration, in ministries, etc., etc. So seeing a change in politics is a fairly good one. Seeing also an inclusivity in terms of the diversity that is there. We now have, you know, an executive that has never looked the way that it currently looks. So we want to acknowledge that. We also have change in practice. You know, we have seen some changes in state practice. Hello? we have seen changes in practice. And I think one of the ones that is now quite popular is the practice that after every cabinet meeting, you know, we are made, you know, the decisions that have been taken in a cabinet meeting, you know, are shared with the public. This is Zimbabwe joining what, you know, beginning to do what many other countries have been doing for a very long time. But we were not doing it. And the fact that it's being done, let us commend it. We have also seen increased visibility and accessibility of, you know, your heads of ministries, your heads of, you know, your ministers, etc., etc. Let's commend that, because we could be living in an environment where they are still not accessible. So let's look at that as a practice. Thirdly, is the re-engagement, the international re-engagement agenda, which has been taken at a high level by his presidency himself. We have had multiple efforts to do re-engagement, you know, to talk to rejoin the community of nations as a country. And it's important for a country not to be isolated. And seeing the re-engagement efforts that have been, you know, taken up at a high level across the world, those are good developments. Fourthly, the change in narrative. I want to remind us of the 100 days in 2013 versus the 100 days we have now. In the 100 days in 2013, we literally saw our political parties focus very much internally on their own political party processes. And we felt that there was no one in charge of governance. There was no one no longer talking about critical issues around development, etc. But in this 100 days, we have seen prioritization of the development agenda. What we think of the development agenda is something else altogether. But we are not seeing inward-looking conversations. Number five, getting Zim back into the regional integration processes. You know, the past 18 or 20 years, depending on when you count, Zimbabwe had stopped being, you know, people were beginning to do development in the region around us. We were no longer a part and parcel. You know, as Zimbabwe, we were always proud of the fact that we were a landlocked country, and it meant that we could access so many countries from being a hub. But we had stopped being, you know, an influential player in the regional environment. The issues around Kazungula Bridge, for example, the developments at Bait Bridge, the issues around secondary pipelines from Mozambique, those are things that have been brought back onto the table. And so we're beginning to talk regional integration again. The sixth and final good thing that we can see from our side is the public administration. The fact that we have, you know, a president who says we do need to talk about, you know, reforming the public sector. I think those who are young enough to remember, this is something that was discussed in the early 90s. It collapsed during the ISAP period because it became clear that it was all about retrenchments. But we are able to now go back and talk about how, what kind of administrative system do we actually, what kind of government do we want to see above and beyond the politicians? And I think since I've said the positive things, I will let my colleagues, you know, pick up from there.
Thank you very much. I'm going to be looking at the first 100 days from an economic perspective. Maybe first, the thing first, if you went go to a doctor, the first thing is diagnosis. So I'm just going to start by maybe identifying the critical challenges or the binding constraints that we have in Zimbabwe from an economic perspective. So the first, I would say that Zimbabwe continues to face structural challenges that are arising from high levels of informality. So the problem in Zimbabwe is not really about unemployment from an academic perspective, but it is the kind of employment that is there. Because all those people, all the guys that are operating in the informal economy, from an academic perspective point of view, we would say that they are employed. But the type of employment now, that is a challenge. Then we also have problems emanating from a huge public debt. The government borrowing is huge, and it is the one that resulted in the parallel markets skyrocketing. The challenges are also emanating from lack of confidence. So to deal with these issues, especially lack of confidence, because people do not have, no longer have confidence in the banking sector and in the government. So to deal with this issue, especially the issue of confidence, there is really need for social dialogue. And I'm happy to note that one of the commitments that the president mentioned was that he was going to be a listening president and governing by dialogue. So the functions of dialogue, the two major functions of dialogue, is negotiation and cohesion. It is what we really need in Zimbabwe. We really need dialogue. We really need cohesion. So when he speaks, the president, what he says and what he actually does, we see that there is he says one thing and he does the other thing. He says he talks of social dialogue, but when it comes to implementing, for instance, the or developing the policies, there is no consultation that takes place, really. So what we really need in Zimbabwe is a tripartite negotiating forum where we engage all critical stakeholders in the economy. We want organized business, we want organized labor, and we want the society, and usually the society is represented by civil society organizations. So when we are now talking of mainstreaming, we've got civil society organizations that represent interests of youth and the interests of women. So we want everyone to be integrated in the growth dynamic. So what we really want in Zimbabwe is development, and for it to be development, the economic growth has to be shared. It has to be inclusive, and it has to be balanced. It has to be pro-poor. Having a target of economic growth, yes, we want economic growth, but economic growth in itself is not an end, but it's a means to an end. What we want is eradication of poverty. So what we really want and what is lacking right now, I can say, is social dialogue. We really need to improve on social dialogue, even though the president is saying that he will be emphasizing social dialogue. We don't see it in practice.
Thank you very much, Mr. Chairman. And I want to thank the organizers of this meeting for inviting the Movement for Democratic Change. I want to assure you that we do not take these invitations for granted. The basic question to be asked is whether we have a new government at all from the government that we have had in 1980. The government that we have had in 1980 presided over an economic, political, and social system characterized by political repression, corruption, suppression of basic human rights, bad governance, and the selective application of the law. Just to name a few, these were the hallmarks of Mugabe's government. Corruption, we are talking about Willowgate scandal, the other bus company in Mutare, and various economic scandals. When the military took over in November last year, there was a general optimism that there was going to we were going to have political liberalization, free and fair elections, an end to violence, more tolerance, a better economy, better prosperity, and better social delivery. However, after this election, we had the very first thing that happened after this election was a tragedy that we are all talking about, that the whole world is talking about. And that is the disproportionate reaction of the military to the demonstrations that took place on the 1st of August, the shootings that took place. And if one looks at that case carefully, one sees that the first thing that is coming to the state is failure to abide by the Constitution. The Constitution makes it clear on who can deploy armed forces, who can deploy the army in any situation. And we see that because of the various accounts that are being given, the police saying this, the military saying that, that there is no, there was no adherence to the Constitution. So the very first thing that happened in the 100 days of Mr. Emmerson Mnangagwa was a tragedy. The tragedy of the 1st of August. And after that, it was the reaction, the tragic reaction of the state to the tragedy. We had a complete refusal to take responsibility on the part of the state officials. We had also the election dispute. As we know, during the what we have had throughout the 38 years of ZANU-PF rule was the crisis of legitimacy. It was not improved. We had a disputed election that went into the Constitutional Court and that has spilled into the African Union. And we have seen the state's reaction to the disputed election. They have been saying outside, when they are outside Zimbabwe, that they are going to engage the opposition. And I want to tell you here that no single effort has been made by the government of President Mnangagwa to engage the opposition. All we hear about engagement is either a posting by the president on Twitter, something said on Facebook, or some insult somewhere with coupled with an invitation to treat. There has never been an approach to the MDC, to any political party, for dialogue. In effect, what we get from the state is that they are not interested in dialogue. We have seen a relapse into repression. Basic freedoms are denied. Demonstrations are basically not allowed. In fact, people are threatened with arrest. So we have a de facto ban on demonstrations, complete vice grip on the media, and a lot of propaganda there, a lot of hate language is being churned through the media. We have the monopoly of the press, as I've said, and this was the hallmark of Mugabe's regime. But most importantly, we saw incidences of internal displacement, displacement of people in the aftermath of the election, and people have not talked about this. On the economic side, nothing has changed for the better for the Zimbabwean person. The monetary policy has been a complete disaster. Basic medication requires hard currency to purchase. A lot of BP patients, a lot of diabetic patients, and so some of these chronic but manageable diseases are having a raw deal because they cannot access medication. We have seen an effective erosion of the buying power of our currency, but still on currency. We have seen clear subterfuge on the part of the state. When dollarization came, we were asked to open dollar accounts. We were asked to open hard currency accounts, and we do have them. And we have been told this year that we must open other hard currency accounts as well. And this is basically what the government has always been doing. Fuel shortages, corruption of unprecedented levels. But there has been a difference with this corruption. It is corruption together married to state capture and complete selective application of the law. We saw the temporary employment of, shall we call him a whistleblower? I don't think. My friend S. Lumumba, was he employed or was he not employed? It has become another question in the minds of the Zimbabweans. He was employed, let's say, for those 3 days. He made certain utterances, and these utterances were fundamental. They were serious. Then after that, we were told that he was no longer working for the bank, and that in trouble, and that at one time he was arrested, and so on. So we do not know, was he employed by the state? Was he simply part of a power game within the state apparatus to bring people to book? So that lack of accountability is very, very dangerous. If what he said is true, if in fact we have state capture of that level in this government, where the whole economy is in the hands of one person or a sort of an oligopoly of corruption in the hands of very few people and so on, that corruption has not been dealt with. What he said, where the problems have not been dealt with. We have all only heard of mega deals, and these deals never come to fruition. These are promises that we have always had. In fact, I can go further to say that in dollar terms, in figure terms, Mugabe had bigger deals. He had mega deals with the Chinese, I think the Malaysians, and with Gaddafi, and so on, which never came to fruition. Zimbabweans don't live the promises. Zimbabweans want to live a real life. The proliferation of the economy still remains. Therefore, Zimbabweans are wallowing in poverty and misery before. But on the governance level, constitution enforcement level, we had in 2013 elected provincial councils under the devolution provision. Their term of office ended in 2018 without these people being sworn in. On the 31st of August, the provincial councils were elected again, but they have not been sworn into office. So there is the feeling of deja vu on the part of the Zimbabweans, which brings me to the conclusion. This is a continuation of the same government. After all, the government that is there is the old ZANU-PF government minus the old man called Mugabe. So the Emerson of yesteryear, the Chiwenga of yesteryear, the Mohadi of yesteryear, the repression that they represent, the lack of accountability that they represent, the deprivation, the poverty, the misery that they generate is the same. And the corruption which goes unpunished is the same. These have been 100 days of nothing.
Yeah. Siyabonga abahlonitshwa bethu abakhokhela lingxoxo. Kukhokhele ngonkosazana Sakhile Ngoma. Yena ke uqale okungithabise kakhulu. Ukuthi uqale ngokukhuluma okuhle okwenzakale kumalanga wona lawo kusuku ezilikhulu i-100 days ezombuso kamongameli Mnangagwa. Uchazise ngokuthi kube lenguquko encane yokuthi useelule isandla sakhe ukuthi sibe lobudlelwane lamanye amazwe womhlaba. Kade sesiphunga ukuhlala sisodwa nje khona la. Ikanti ke hathi emhlabeni jikelele kodwa la khona apha esigabeni sethu sangezansi kwezwekazi leAfrica iSouthern Africa sesiphonga ubonakala njengomntwana ongazisekiyo okokuthi indaba zethu zibe sithi nxa sesikhulunywa emhlanganweni eyama-regional conferences eyabo-SADC eyabo-AU abantu bathi hayi satsha ngeZimbabwe. Kodwa ke khathesi sokukhanya ngani kulobu belo abantu abemhlabeni jikelele sebesenelisa labo ukuthi bakhulume ngeZimbabwe. Watsho njalo lokuthi hathi sokube lokuyinkululeko okuncane nje ngokuthi abantu sebesitsho imibono yabo. Ngaphandle kwalokho wasesitsho ke ukuthi hatshi kodwa ke kuningi okumele kwenziwe. Wathi wachasisa ke ukuthi kumbe ngithi wakhuthaza ke ukuthi ngabe kuyengezwa kusuka khona lapho. Saya kungcwethi yethu yezenotho uMnumzana Clinton Msonza laye uqale ngokuthi hatshi okuyinguquko kube khona okuncuncuncu kodwa ke kuseselo mango sibili ukuthi senelise ukulungisisa ikakhulu umnotho wethu. Wakhuthaza njalo ukuthi kumele kube lokukhulumisana nokuxoxisana labantu abathize izigaba zempilo ezijiyeneyo kungaba izisebenzi kungaba ngalaba abenhlanganiso ezizimeleyo kungaba yilabo abezombusazwe abamabandla aphikisayo. Akula kuxoxisana. Kukhanya ungani umongameli uzenzela okwakhe okwebandla lakhe kuphela engaxoxisani labanye. Sazoba lo Mnumzana Monzora yena ke ngowebandla eliphikisayo ele MDC ubaliseke okuningi akhala ngakho. Yena ke uthi hathi vele lalezo nsuku ezilikhulu akula nguquko. Sibuyele emuva kakhulu okuguqukileyo kuphela ngumongameli ukuthi hayi asiselayo umongameli owayengumongameli Robert Mugabe sokulo Mnumzana Mnangagwa yiwo umehluko kuphela. Kodwa ukuthi sixoxisane kunje abakazi basi nguse tina njengabebandla eliphikisayo ukuze sixoxisane ikho ke lokhe besamelele bathi bona sibabona engxenye bekhuluma enkundleni zokukhulumisana ezokuzilibazisa ezabo Twitter labo Facebook kodwa ke ukuthi sihlale phansi sibili sike sikhulume ngenguquko ngengqwela phambili yelizwe lethu abazake balincusi ikho ke ngizazamake ukuthi ngibuze ukuthi mnumzana Monzora linake njengabamabandla aphikisayo like lazama na ukuthi lelule isandla lizinxuse kumbe libanxuse ukuthi likhulumisane. My question, Mr. Monzora, is you have said they haven't reached out to you so that you can sit down as Zimbabweans to discuss about the developments of this country. Have you reached out yourself?
Thank you very much, Placidus. Yes, we have. In fact, we started these initiatives to dialogue even before the election. Informally, we talked to the ZANU-PF officials, myself speaking to Obed Mpofu, Secretary General to Secretary General, and then we had a platform called the High Level Political Platform through the ZI, where Honorable Mangwana, myself, and so on, we even tried to have a meeting between President Mnangagwa and Advocate Chamisa. President Mnangagwa kept on saying that they will give us a date until we went to 31 July. But importantly, Nelson Chamisa wrote a letter to President Mnangagwa asking for dialogue. Up to now, the letter is still to be replied to. What happens after an election is slightly different than before an election. After an election, we have a government. It then is the government that now has the onus to call other people. So this government has not done that at all. What we have heard is President Mnangagwa saying very nice sounding things like, after his inauguration, my arms are open for Nelson Chamisa, and so on. So we waited to see the open arms and so on, but the arms have remained open on Twitter. And then the president went to New York, for that conference, that ritual that happens. And while there, because he had an international audience to impress, he had some democratic credentials to parade. He then said he was ready to meet the opposition. He could not. At one time, the president before election said he was willing to meet all the leaders of the political parties. His excuse of not meeting them was that they were too many. That's that. So we have a problem of fraudulent misrepresentation on the part of the government. The problem with the ZANU-PF people is that they fear that if there is an arrangement, if there is dialogue, this dialogue can end up creating a GNU of some sort. And with that, certain positions may go. That is very selfish on their part. But yes, the MDC has made those initiatives before.
It's just unfortunate that we don't have a representative from ZANU-PF to be able to respond to some of the issues that you are raising, Mr. Monzola. But thank you so much. We had invited the ZANU-PF, and Mr. Nick Mangwana had agreed to come to this panel discussion, but unfortunately he had to travel. But he did recommend Major Mutambuzi, who couldn't make it tonight. But anyway, Urukuro, kumbe ingxoxo iqhubekela phambili. Sakhile, angikwazi ukuthi ngithi kuwe laloba isindebele sakho singasaphumi kakuhle. Wothi ngubuze ukuthi wena uzibona njani insuku lezi ezilikhulu ziphumelele kumbe kulokunye okusamele kwenziwe.
Yabonga Plaxitis. One of the biggest challenges is that after an election, it's a little bit different before an election. But after an election, in the process of nation building or taking Zimbabwe forward, right? Siyabona ukuthi isikhathi somkhetho sesidlulile. Isikhathi lesemkhetho sidlulile. Isikhathi sesizama ukuthi siyakhi ilizwe lethu sihambele phambili. Sibona umbuso ofuna ukubuswa uwodwa. Umbuso okhuluma isikhiwe sokuthi there is no alternative. We must be prepared for economic shocks. Isikhiwa sona leso. Isikhiwa lesi siyahlupha ngoba siyabona ukuthi isikhiwa lesi siyafana lesikhiwa sika Margaret Thatcher noma uRonald Reagan. But you know, there is no need to reinvent the wheel. Izinto lezi asolizwe eliqala ukubona ama recession noma ama economic problems khathesi. Lati lapha eZimbabwe we have had our own recessions. Sake sahlupheka kakhulu ngesikhathi seISAP, and in the past 20 years of economic decline besihlupheka. Banengi abantu ebeZimbabwe who have got solutions of how we can do it. So now when you look at the shocks, and I say this also from a women's perspective, we have seen ama shocks lawa ebuya, but ama shocks lawa, ama solutions that are coming to deal with the shocks, it's for example making people ukukhipha ilokuza iban e import anjo. But where is the measure for social protection? Where is the measure to protect people from, you know, the problems of the economy in terms of social services, in terms of healthcare, in terms of access to medication, in terms of all the other social things? This is funai. As if one government is keeping 100 days on a list, a solution is into as the social zizalungi swanjan. Why is it kuyahlupa? Kuyahlupa ngoba once again, as citizens, we are going to be responsible for taking care of abantu abagulayo. And we are going to be responsible for ukuthenga imithi. Why is this a problem? It's a problem because we seeing an economy, even though it's squared is in eng, and even though it's open for business, and someone is looking for is squared. Imali ephumayo, the money that is sustaining Zimbabwe is Zimbabweans' money. 50% of our hospitals, the money that sustains our hospitals, comes from Zimbabweans paying from their own pocket. Then we have that health levy from airtime. Has anyone ever told us ukuthi imali yona leyo yahambanga? Then we have into ye cholera. Abantu anti bayenze bakhiphi eco cash. Efika almost $1 million, 700,000 media reporter yaphumayo. Almost $1 million to cholera from citizens. Never mind imali abayinikwayo efika 60 million. But izimali lezi is not going to support social protection. And Tina, we are saying we can't continue to have an environment where you want to tax us, but we don't get services. So in these 100 days, we are seeing an economy by taxation, an economy that says, only I know how to suggest, and you must be ready for the shock. And when you are dealing with the shock, you must deal with the shock alone. And you must not ask the right questions. You must be told there is corruption. We don't care about corruption. What we care about is pay back the man. Because even if those people are arrested, they are not going to help reduce the cost of the medicine.
Ndafara ne point yamapedzisira kutaura iyoyi. Mvunzo wangu inini uri pakuti izvo. Ndoda kuti ndinange kuna Musonza. Just as we are opening up the conversation, tese tive tinopindawo mukati mayo. Saka, toita say, how do we bring people to these conversations? Matara nye social contract, matara nye TNF. Pakanzi ngati tekanyaya ye, ngati demonstration ye 2% and nobody went. And it, but we are seeing the issues as they are coming in, and Sakile is definitely right. The responsibility is coming back to citizens again to provide what is supposed to be public health social service provision. Nyayemvura is the same thing. Kukaita cholera, tisukubadala iko cash. And it, one or two people have argued kuti kwataka kuenda kwa ICT ya SAP here. But don't we still continue having the same impression? Aiwa, tinema professor vazvina fundo vanonzwisisa nezvekuwanikwa nekuvandudzwa kwezviwanikwa kweeconomy. Saka imi chimbo anzi takanzi we need to tighten our belts. kana vangawachiri kumazuwa ASAP. Ndura ngari ngori shoko eroje kare kuti we need to tighten our belts. Hatista haku tzokera futu eroku ASAP. Shaka mira say, where is the engagement? Where are the conversations? Vamsonza, mwono ngoti tu onyumu ndimati wanu uyaiti kurukuri rani. Varipi wanu vacho, how do we do this? If you're just building on from Jambotara na Wamunzura kuti, is we have tried to reach out. Andika, shika misingoma wakatara kuti tinema elites wakafunda wanoti isusu regaiti kupei ma solutions imi gamshirai seu gamshirai kwa mnuita chirairo kuchechi tuweta sayi papa, putibatirei.
Okay, what I can say
Mungambo yeza were kusanganisa Nero Amai.
Nero Amai, alright.
Yes.
Zwandika kwa nisei kuchara ndizwe kuti at not mangu esima stakeholders in the economy, not just my political parties have tried to reach out. Tunoona kuti ma organization anenge ma civil society ni ma development partners anenge ana ILO anditika vane ma programs avakatoita mukatona kakanzi Zimbabwe working anditika it's a platform yakada kuita zve social dialogue izvozvo. Saka tinoona kuti ma development partners they are trying to say kuti ngatitei that social dialogue anditika. Then we also see kuti the labor from the labor side ma initiatives yes so tongoti everyone is trying to reach out anditika. Saka the only missing link or the missing part is the government. Because when they panet kwa ma meetings yao, usually they send a munhu ane lower post asina decision making or asina power, so that you just come and talk, but he doesn't have the power to influence decisions. Then on the question of are we going back to ESAP? Yes, to a greater extent, because ESAP was Economic Structural Adjustment Program. It was a neoliberal economic concept. Okay. By neoliberal economics, we have to open government intervention, my regulations. So we just have to make capital or private capital or my business. Private businesses, kuti vave pa forefront yema development issues, atifanire kuva a threat to their profits. So the idea is based on a trickle down mentality that if everything goes well with businesses, they will create employment and people will become employed. And it, but she told up my points at our sister yangu andrika of issues of social protection andrika. Tunaona kuti government must play an active role to make sure that people vulnerable groups in Zimbabwe, because everyone is now vulnerable. Even if you have a medical aid, everyone is now vulnerable. So government has to really come on board. Then on issues of tightening belts, and prepare for pain, and we understand from an economic perspective, we know that Zimbabwe in a state, tikada kutanga kutora statistics pana apa unogona kufunga kuti Zimbabwe inovhera mangwana anditika. But as I'm not a prophet of doom, saka tombomira zve statistics, but what we want anditika, kana kuri kunzi zvoni tikuda kutaite na mabills anditika, let us start from the top anditika. Vanhu vari kuzasu kuti anzwa tinotekswa tinoitwa sei anditika, but vanhu vari kumusoro kuvanofamba nemazvigumota vanotenga motikari kunzoko and ma Isuzu havatenge tuma exjap anditika. Saka imari foreign currency yese iri kuenda, then ini ndinondudza kuti aiwa no prepare for pain anditika. Handikwanise kuzvitambira kana ndichiona iwe uchirarama ka high lifestyle anditika and uchishandisa mari dzedu dzima taxes wobva kuti uri kuda kuwedzera taxes. And then there are some contradictions also in the policies. You are saying that you want to create a cash light economy. So what you need to do, Andrika, is to reduce my cost associated with using mobile money, Andrika. But you do actually do the opposite, Andrika, because we don't have an alternative. Saka tinengeta kuona kuti as my citizens we are being oppressed, Andrika. But at least tikati paku develop my policies that tikanyatsogara tese twadatiorait kana muri kutaura zvekuti parunye pain, Andrika. Katimbona government zvichitangira kumusoro kutonyatsona kuti aiwa basina waste iri kuitika government zveshuwa tistega tasara tirungu waste as citizens. I think zvinotambirika.
Zvinoita sekunge momo yesenoto nge munoziya lemon rera panomwa tipa ya musina mukaka rinenge rasvinwa ranzwa nekusvinwa Inini kwandiri 2% ya ringoita ndiramba nichingosvinwa futi. Kuti amuoni kuti ndapera here veduwe. Ndakagara mwo musangano papa ina chiremba medical doctor akatara kuti inini as a doctor I cannot afford a doctor. Umwe lawyer angari pa side akati inini segweta ndikapara mosha I can't even afford a lawyer. Ko ini zvangu munhu ndinozvifambira zvanezvo ndozvinoratidza kwatasvikawo nekuda kwamanyeva unability amamuchataura here. Hamawe munoona sei nyaya tikutaura nezvayo zvikunzi ngati wanei mukana wokurukura ndoda kutenda zvikuru Voice of America patriotism yet wandira naika ne media center kuti you have created a platform for us to start these conversations. We need to have them nekuti dzimango zvatinoita isu tinoda kumira manyama aya azomira nerongo ndopatoda kuti tisanga kutaura saka Voice of America tinokutenda zvikuru media center tinokutenda nemukana watinayo nekumira kwatakaita ikoko ngati kurukurei saka regai timbopa mukana miri mitatu timbonzwawo kuti zvakamira sei kana iri mibvunzo kana ari ma comments tipfuurire mberi tirambe tichienderera mberi nehurukuro tinotenda vanhu zvazi Black Cities.
Ndingakaniki kuva kwabanye abasirhanqileyo namhlanje ukuba senzela ingxoxo yethu wothi nginike ithuba 2 minutes chete kuna vamonzora kuti vataurawo nerwamai kuti munozvionawo sei mazuva aya zana vamunangagwa varipo mungoti hamuchidimbu.
Vamunangagwa pfe takafungidzira kuti zvinhu zvese zvichanaka tichaonawo hupfumi tichaona mabasa tichaona mafactory achivhurwa tichaona kuchidzana nedzimwe nyika kuchiita kwakanaka tichaona kodzero dzevana veZimbabwe dzichiremekedzwawo kunyanyanyanya kodzero yekudemonstrata takafungidzira zvakare kuti tichaona chirongwa chedevolution kana kuti hurumende dzematunhu dzichiita dzichiiswa into play. Asi chatiri kuona chekutanga tanga pakapinda hurumende yava munangagwa nekuti tinotarisa kuti hurumende yapinda panenge pangopera mavhoti popaya. Chakatanga ndechokuti pakava nekupfurwa kwevana veZimbabwe nemasoja muHarare musi wa 1 August chaivo. A day after elections edu vanhu vapfurwa ivavo panzvimbo yekuti vakapfuura vabvume kuti ndisu taita mhosva iyi pakava nekukandidzana nyoka mhenyu vamwe vachiti maopposition parties vamwe vachiti asi paine humbo hwemunhu anenge akapfugamira achiridza pfuti yake kuti aida kufadza musikana wake wangasiya kumba here kana kuti aida kudii hameno kushamisira kushamwari dzake asi chokwadi ndechokuti pakava nemunhu pane humbo iwo. Tiri kuona zvakare kuti hurumende ichipinda iyi takaona mitengo ichitanga kukwira zvakare zvinhu zvichishayikwa mumastoro petro chayo ichitanga kushayikwa tangata tisisazive kuti petro inoshayikwa asi chikurukuru ndechekuti pakawa nechirongwa hurumende hwekugadzisa nyaya dzemari watakadzitivhurezve mabank accounts eforeign currency vabereki ngavazviyeuke kuti mabank accounts atoripo atinawaya takavhuriswa tichinzi ndeye foreign currency zvazviswa kuti hurumende ibitibire mari dzedu. Uori takahunzwa hwemhando yepamusoro-soro huchitaurwa nana Esilumumba kuti kune vanoba vacho ndo vanogara padura rehurumende asi kunzweko kungonzwa kuti pasungwa vana kana kuti vatatu chete hapana chimwe chakazotoitika vanhu vanosungwa vanenge vari vanhu kwete vaba chete asi vanenge vari vanhu verimwe bandiko chete rezano PF. So muenzaniso toziva kuti kuzano PF kune G40 kwakanga kune gamma tox koya zvifukuto zvakabva zochinja izvozvo kwane G40 pamwe chete nelacoste asi G40 yakazobva kwane Cosleg nelacoste. Chatiri kuona ndechekuti vanhu vari kusungwa vachinzi vakaita zveuori vanhu veG40 chete hatisati tamboonawo vanhu velacoste vanosungwa ndiyo yatinoti selective application of the law. Takawirirana mubumbiro remutemo tikati kunofanira kunge kuine hurumende dzematunhu kuitira kuti kunowane kwa zviwanika kuya kuya mariyo dzoka ikoko ichigadzirisa matunhu eikoko somuenzaniso kwa chiadzwa uko tingati ndiyo nzvimbo yakapfuma pasipano nokuti kune madiamonds emhando yepamusoro asi ndokwa unoona varombo vekupedzisira kunana Lupane tinoona kuti kune gas ririko kune zviwanikwa zviriko asi ndokwa unoona zvakare vanhu vanononga sosve nemuromo kunana Binga ndovakagara nezambezi river yavo asi ndovanotonzi mapocha vacho malicense achipiwa zvigananda zvinenge zvichibva kuHarare ivo vonzi votoitwa varanda munyika mavo iko zvino tikatarisa muhurumende tikatarisa mumacompanies ari associated nehurumende tiri kuona chirwere chatakanga tati hachifani kunge chirimo muZimbabwe chadzoka zvakare chirwere cherusaruraganda rwevatema kuvatema yatinoti tribalism tiri kuona tribalism muhurumende tiri kuona tribalism muhurumende dzematunhu tiri kuona tribalism pese pese imiwoye mwana weZimbabwe mwana weZimbabwe ungave uri mundevere mumanyika mukaranga mundeve muzezuru mutonga uri mwana weZimbabwe nekuti wakazvarwa muno saka tiri kuona kuti tatongodzokera paya pamugabe zvekutoti pakapinda mugabe paya akutadza kutonga paya vanhu vanga vava kuti Smith uri nane iko zvino matinofamba umu waakutanga kunzwa vakuru vachiti madini kuti henyu mugabe wacho adzoke nekuti mugabe ari beta shuwa ndakazvinzwa vamwe baba mukuru wangu vakabviswa kumaprazi panguva yehondo yeminda vanobva kumalawi vachitaura kuti mugabe beta dai mwazosa zvenyu mugabe uya uya uyu munangagwa uyu so paita nyaya yokuti pane hurombo hwakanyanyisa muno muZimbabwe hatisi kuona chakati kwesere chichaitwa navamunangagwa tiri kuona kuti ma diseases anga aripo zvirwere zvana BP sugar mari yacho yekubhadhara yaye foreign currency apa tinopiwa mabond apa tinopiwa kwete mabondi mari futi tinopiwa iri eco cash asi tiri kufanira kunge tine yatinoti US dollars saka kune vanhu vari kutofa kutaura kwatinoita kunoku nezvirwere zvinokwanisa kurapika zvinokwanisa kudziviririka saka hurumende yamunangagwa pamazuva zana apa hapana zviripo makumbo enyoka
tinotenda munomzana Monzora uyakhuluma
ngiyakhuluma mama
ungakhuluma mbijani hayi ndizakuxolela hayi abe MDC yena emelwe kulingxoxo yethu yalamhlanje ngumnumzana Monzora bathi bona hatshi akulaki i-100 days leyo i-100 days zero yikho ke okwamanje sesizalinika ke ithuba linake eliphakathi kwethu lamhlanje litsho imibono yenu kumbe nxali le mbuzo kulaba abahlonitshwa bethu lilalo ke ithuba ngelenu.
We'll take a round of questions and then tovatambo pama panelists edo wana mkana wakupindura towetiramba chita kurukuru andite. Samukoma andizo ya izo nyo hapa nepamberi.
Ndino tenda the media center, the name the Voice of America, neme semauya na secretary general ndokutenda imese nokufika right nyaya ndina yeni na handisati ndano mbvunzo asi ndiri kuda kutsanangura kuti vanhu veZimbabwe munzwisise kuti tikuti kudii tukenda kuti tukubva papi chiri kutiitisa kuti tirambe tichingotenderera tiri panzvimbo imwe chete tiri mbudzi here yakasungirirwa ndozvatiri kuda kuti tikurukure ina haikona kundityira ini ndaikwa forget damiso I'm a graduate engineer in industrial and mechanical engineering ndakaita pa Harare Institute of Technology asi ndiri kubonya matombo ma 3 quarter stones pa chikombo chinonzi Sunny Crest Chickens ne degree rangu andina umbobvira nda employwa chandika shandisa chete ufita intena ndio wandika jikira zvakaguma zvakadaro right takienda manje ku politics tiri papi nasi unoyu varume kana makateita sei makaita ma degree mogo yai ronga agokura kitange kachituraka ndoda kukutaurira kuti ma degree enyu kana musina kuziva kuti politics ne economy ndimufo na mfonyana nofunga mungagone kuti tsanangurira vanhu ivavo
ndizvozvo muchibva mangoti nyumwe kuti vamwane womukana nai right.
Politics ne ningirikine takada kudziseparata hazviite dzinofambirana saka chiri kudiwa patiri pano titangaita solve political crisis tozotaura zvinozvo economy tinegadzira sei political crisis yatinayo zvechokwadi madialogue ataurwa na Mr. Ndingirikine Monzora akanaka asi Mr. Monzora makamanya amuna kukwanisa kutora matano varume ini handigone kuenda kuna baba wangu ndoti baba mazorora amaini nionai vazotiuraira baba amai vedu hazvigone zvinonzi mukuru hapfekenurwe bhache pazere vadiki pano vanhu ini murura kumupfekenura Emerson pazere vanhu kana kufunga kwenyanga tambire here hapfume hapfume pano process inini handiri kufungidzira ini kuti I have got the solution to Zimbabwe ini ndinayo ndini ordinary as ordinary so munhu anofudza mombe kumusha but I've got the solution to Zimbabwe patiri kuitangira muri kuitangira pamutsipa kwete makaitangira pamutsipa baba hamuiwine munoiuraya tiitangirei kutsoka tiende kumberi
ita henyu varwere vemaoko mukoma nongopai mukana handitika tinotenda
I think having an oversight of the discussion that was taking place in this room. I think I would like to ask one critical question pertaining to the current dialogue. I think we are having a post-mortem of the, I think, 100 days in terms of the economical, in terms of the economic aspect of this country. But then there are political and economic dynamics pertaining to the current situation. The first political dynamics is, okay, fine, we are having a post-mortem of the 100-day plan, of course, after election. My question then is directed to the opposition party in this country. How then do you solve or do you have an overview or an oversight of the current political or economic situation when you are focusing on the internal fissures in the opposition politics? I think shifting from the political and economic dynamics going to the internal fissures of the opposition, it's a clear indication that all is well in the country. Because if there were serious problems in this country, I think the opposition wouldn't focus on internal fights. So how then do you respond to that question pertaining to the internal fissures? Then number two, I think Mutuli Ngubi, when he gave, I think this was a monetary review policy, the fiscal policy. If you check on his policies, I think these are three major ones, the 2%, and you check on the, I think this is when he was trying to widen the tax base. You find that when he was mentioning all about these reforms, he never talked about the 100-day plan. I think these are long-term plans. I think he's talking about the 2030 middle economic class. This is what Mnangagwa is trying to create. So how then do we justify that the ZANU-PF has failed? Because I think these are economic policies that have long-term measures. How then, this is a scholarly question, how do you justify? I'm not trying to be partisan here. Because this policy was tabled, right? And you don't expect answers within 2 months. So how then do you justify that they failed? And yet this is a 10-year plan trying to create a middle-class economy. So the my last question then comes back to the main opposition part. I think this is MDC Alliance. Having focusing much on the internal fissures in your party, how then are you going to provide checks and balance
or this current government. And if you check ZANU-PF, they are doing all they are doing because they know that we don't have a strong opposition. Because if the opposition was very strong, do you think they would do what they are doing? It's because now, you see, the diversion is now, it's focused on the current politics in the MDC alliance, internal officials.
We are engaging the government as part of the oversight on two fronts. First, in parliament, we are very active in parliament. And for the first time, I think we have a very active Senate. And I invite members of the public to come and hear the debates within the Senate. We have a very good, robust debate within the House of the National Assembly. We are running the local government. And in the local government, there is going to be difference in service delivery under the program that President Chamisa called the Smart Governance Program that we are going to implement. So we are going to see an MDC that is proactive and so on. The second front from the governance front is insistence on rights. We have to keep this government in check. If it is going astray, we have to do those legal things that bring the government back into the fold. And there are two legal things that we have to do. First is the legal in the sense of using the justice system, going to court and so on. And you have seen that we are going to court regarding certain issues like violation of certain rights, about elections and so on. That is a way of putting the government in check. The second one is to use the right under Section 59 of the Constitution to demonstrate. Now, if the government, if there is shortage of currency and people are suffering, we must demonstrate. If people are being asked to pay for basic services, medical services through foreign currency which they do not have, we must be able to demonstrate and put pressure on government. Our demonstrations are not meant to regime change, as Mr. Matema said one day. Our government, our demonstrations are meant to push government into positive activity or action. On Friday, the MDC is having its national council. The purpose of that national council is not, as you speculate in the papers, the purpose is to map the way forward regarding the developments in the country, the social, political, and economic developments in the country. You are going to see a program of action. You are going to see a roadmap being announced by the leadership at the end of the national council meeting on Friday.
Excuse me, I just got impressed that Ms. Manzora, you also sound very worried about social media. I used to think it's only ZANU-PF who get worried about such things. Social media and infiltration, right? But anyway, my comment is short. Ngizaqala ngawe Siswami, ukukhuluma ngendaba uthe social protection. Uzakubuza nje ukuthi khona uma usithi i-social protection ungaba le idea ukuthi khona uma kusiya ngesikhathi ingaba into enjani. And then kuna Manzora nditsho ngobvunza ukuthi phakamboita ngephephe makambopi nam GNU. Ndanzwa mchimbo mission abarare kuti GNU anakwenzwa context yangu ya mari mission anayo. Asi mayotauro barare kuti dialogue nezano kana tingati national dialogue. This is what the delegate governors on a cheese or shake a papi. No good to have a room labor for the router and as a social contract. Munoni reaches or buttons of scissors. We are from Gagwinuk from Bogongo, a GNU e blessing a re H2 says Rotani Republic H2. Thank you.
Tears it to my citizen, ne my political parties. At sweet away too much reliance on elections. Is that the end of the election? Tungotana zvema election. Tapedza ma election. Ndofunga for 1 or so years. Tungotana nezve election yapera. Then tapaka titenda kuti hakumana zvinhu zvatiri kunetsanga nezvo. Tenozvipedzera chi ku next election. Hatiri kuita here too much reliance on election. Hapana here dzimwe nzira dzekusolva mamwe ma problems atinawo. Besides kungotarisa kuti election isusu tiri vanhu vadiki tararama 19 years idz. Pane MDC nezano PF. In the hey,
tirikuona kunge chero zvirikuitika izvozvo kuti Mr. Chamisa pana Mr. Chamisa pana futi Mr. Munanga ko pangoitika change of malabels of empty bottles tirikufanira kuchinja structure ye governance yedu ndozvandandinazvo.
Ndina hangu mashoko akawanda ekuti ndinge ndichitsanangura asi toda kungotendawo VOA Shona nemedia center nokukwanisa kuti tinge tichitaurawo pfungwa dzedu asi chitendawo zvakare iyo hurumende yacho iripo iyo yauyawo nemachanges nekuti izvi zvanga zvisipo kuti VOA Shona yobva kuamerica kwoitwa zvinhu zvakaita sezvinezvi asi tinozvitendawo kuti vakwanisawo kuti tivewo tichikwanisa kunge tichitaurawo zvatinodawo sekutaurawo kwavanoita mazuva ano vachirelaxawo zvimwe zvinhu zvavarelaxa zvaita kuti tikwanise tiri pane ino nzvimbo asi toda kunge ndichibvunzawo ndichitaurawo zvese ipapo nokuti maminitsi ndo mashoma chete isusu constitution yedu handiti is a democratic country ne handiti takaona apa ida kuchinjwa constitution baibe tinoona vanhu vacho vari kumusoro handiti havauye kuzasi kune vanhu vachitibvunza isu zvatinoda asi constitution yeye vanhu vazhinji chavakakwanisa kuzongonoisa ka yes neno hakuna munhu chaakanga hakuna vanhu vakambofambirwa vachibvunzwa saka isusu zvandiri kuona muno muzimbabwe chinhu chekutanga rudo ndoruri kudiwa toda kuti mwari vapindire kuti vanhu vave nemwoyo werudo wekuziva kuti munhu wese hama yako anofanirwa kunge achirarama achiwana chekuita se chekubata cheuviri saka isi tinotozoona kuti ivo vanhu vacho vari kumusoro ivava vane kakutinyepera kavanako takavaisa pazvinzvimbo izvozvo 2 minutes vanenge vangofunga zvavo semunhu ambotaura zvake panapa kuti isusu sekutaura kwaitwa nevakoma vari kuseru kuti kukura kwataita fanga inini right now ine zvam38 ndangosarwa ne 2 years zvinotaurwa kuti life begins at 40 but handina chandinacho I'm married, I've got my kids handina kana pekugara asi tinoona kuti mastructures maitira amunaaita imimi handiti epamastenza mapiro maauthorities acho handiti munotosiya vanhu vachipuhwaka vari kutambura vacho ka mari yake shoma iyoyo otorerwa onzi apa ndo pako ovaka panhu pamune muchiona kuti imimi ka hapafanira kunge pachivakwa zvavakwa mozoda kutanga unozvizvipazwe apa munhu iyeye ka mari yeye kuti akwanise kuiwana anga ashungurudzika atambudzika kuti mari iyo aiwane saka isu toda kuziva kuti imimi pamunoona zvinhu zvichiitika sei muchizvisiya zvichiitika mozoda kuzozvitaura ka yanguva sekutaura kwaita baba uri mashure enguva yemaelections kuti nyaya idzodzo ndopanzene dzaakutaurwa marongs aitika mukufamba kwezvanga zvichiitika zvose izvi saka tikukumbirawo nemubvunzo wandinawo kuna vamuonzora nekuti vamwe vezanupiefu havapa saka ndaida ngokubvunza henyu uri mese zvinhu zvandaida kubvunza ndezvokuti imimi sekutaura kwaita mukoma dimi mapolitical parties acho anoita kuti zvinge zvichinjwa sokutaura kwaita mukoma wangu ari apa kuti political ndo uri da kutanga yaongororwa muno muzimbabwe kuti zvinhu zvinge zvichiita se zvichienda kumberi zvimwe zvinhu zvozoita se zvozofamba saka isi tiri kuona kuti imimi kumusoro ikoko muri kuwanza mabhuku because reality chaiya chaiya muvanhu hamuna because vanhu zvamunofunga imi munofunga kuti maybe kana iwo waenda hako kuinivhesiti maybe wakwanisa kuafodwa kuti wenodzidza kunze wauya wakwanisa kunge uchiwana chigaro icho chechi munomangofunga kuti mogara henyu kudzimba dzenyu kumasababa uko hamupinde muvanhu hamuna chamunoziva because ndotoziva kuti vakuru vazhinji haaziye Albion Street haaziye Kagui Street haaziye pambare kwatakakurirawo fange indorwadziwa ndakakurira kumbare ndiri munhu anga ane shungu yekuti nge tichinge ndichidzidzawo asi handakwanisa nekuti mhuri mandakakurira
ndakubatai muromo ipapo mukoma chiitai
mina
ndichidimbu
asi munoona
mubvunzo wenyu
saka zviri kundirwadza inini kuti zvakafanana naevidence nokumukana wamatipa wekuti taure zvatinoda zvatiri kufunga chitaurawo zvakare nezvaitika pa gore rine rapinda new government saka isusu hatidi kubata one side kuti ava vakaipa tinofanira kutaura avo zvavatiitirawo chi zvakanaka ava vatiitira zvakanaka zvotakwanisa kutoti inge ndichitaura panapo zvandinofungo zvatiri kuda kutoti inini ndinge ndichitoitawo kumbare because inini ndaaf protected but ndine vamwe vana vadi vadika handichada kuti vakuru vakavari madrugs tine zvinhu zvakawanda tinoda kuti tibatsirwe isusu
regai titange newabvunzwa asakile obuzwe mubhuti lowanolaphana
sibuze ukuthi why are we judging i-100 days ama-policies esiwajajayo wona ayi-long term funiqalela khonapho yena upresident wethu yena wathi yena engena emsebenzini ngo-2017 sesingakafiki isikhathi sema-elections yena ngokwakhe he reviewed himself and he said I have done a good job before we even went to the election. After the election, he himself created and announced that government was going to run a 100-day program that he was going to use for himself, but he even went and trained. His ministers went for training so that each minister would present a 100-day plan. So we can actually do this meeting again next week and start reviewing individual ministers because that is the standard that he himself created. But above and beyond that, let us also remember that we are governed by the constitution that my brother was raising over there. And our constitution allows us. In fact, the president is supposed to go to parliament at least once a year and review. That review is called State of the Nation. Never mind the opening of parliament where he sets the legislative agenda. But you are also supposed to review. So you can't have a democracy is not something that is physical like this to say, oh, ndaibata democracy, nansi lapi democracy inhle. Democracy is practice. You practice it. Sometimes you practice and you fail. Sometimes you practice and you pass. And part of practicing democracy and the checks and balances is from time to town. Tichione sana. Tichipima kuti zviri kufamba here kana kuti hazvisi kufamba. Thirdly, one of the reasons why we are supposed to do these reviews is that we have rights that happen right now. My right to water is right now. I don't have to wait for 20 years to say, "Zviri kufamba here kana kuti hazvisi kufamba." And the final reason why we should review is that the 100 days, why it is important, is that it sets the tone. Okay? The president himself is re-engaging. He's re-engaging looking for man. That money has not come. That means other people are also reviewing. They're saying to give or not to give. The businesses that are being told Zimbabwe is open for business, they are making decisions to go or not to go. So why is it that we as citizens do not have the right to also do our own review? There are many reasons why we should review. And talking about the review, I want to connect it to the last question around Matora nyaya ndibata nyaya Zimba. Yambovunzwa futi pamavunza kuti nyaya social protection ndeipi. Hatisuda kutaura zvaitwa. Ko zvisina kuitwa zvacho. Tataura nyaya yekuti izvo mu 100 days dzanga dziripo dei zvainzi president vainzwisisa dambudzo ririmo muvanhu tisiri kutaura even nyaya yemakanzuru because tinoziva kuti nyaya dzeland dziri kutongwa necentral government handiti kuministry uku why tisina kuona a process inoti izvo never mind muri kutaura nyaya yestand yenyu kuti vanhu vanotorerwa mastand vanhu vodzingwa but there are also vanhu vari kunzi izvo kana musina kubhadhara for 3 months stand haisisiri yako iwo mastand acho amunawo mune madhidzi here kana kuti murikungobhadhara makadhi amwe hamutorina kana nemakadhi munongoenda nenhamba hongonodi hongonobhadhara vamwe vakuti aiwa murikubhadhara foreign murikuita iko cash here kana kuti murikuswipe kana kuti murikubhadhara user it means kuti izvo social protection protection yezvimwe zvinhu zvatinoda zvisiri zvemari chete hakuna why did the president announce kuti as a public service as in the first 100 days we are going to stabilize nyaya yekupa zvinhu zvemastand we are going to issue vanhu nema housing cards we are going to make sure kuti hapana program yekuti unonge uchingobhadhara stand 5 10 15 years uri kungobhadhara stand ichapera rini stand tiri kutevedzana ndo nyaya dzatinoda kutaura kuti what is the process of protecting ruzhinji and kuti vanhu vawanewo zvinhu tikaenda ipapo koma pension muri kutaura nyaya iyi yekuti totenga usa ko vanhu vashanda kubva nguva yeGNU hatitauri mapension ekare ko vaya vakachengeta mari pakapinda usa racho and vanhu vakaedza kuchengetedza mari dzavo iye zvino mabhenga kutaura chirungu chisinganzwisisiki zvinorevei kune munhu angachiedza kuchengetedza mari yake ko uyauya angachiti ndiri kushandira pension zvinorevei kwavari vanhu ivavavo hatisi kushitawa. Kwa vana, nevaneva rogara muzimba zinochengetwa dzimba dzinofa kubetsigwa nehurumende, ma elderly homes, ma children's homes, machi, hatisida kuona kunyuka-nyuka kwema children's home, nekunyuka-nyuka kwema houses, zviripo zvacho sei zvisiri kusimbiswa. Machecha hana kutanga nhasi kubetsera ruzhinji, but ari kubetsigwa here nehurumende. Pane tukona kuti pane nyaya ipapo. Ndichifamba ndichiyambuka pane imwe nyaya. Todzokera kunyaya yedu yatikutaura kuti zvo. Ko iyo ene patishora tutora kodziro dzevanhu dzinobatika. Handiti saka tiri kuti hatisi kuona agenda iyi. Tiri kuona mari mari mari. Ichibuda iri text ichibuda iri chichibata homwe yangu. Handisi kuona chimwe chiri kubuda. Saka tiri kumupima tiri kuti aiwa apa mukomana apa uri kukonewa. But chekupedzisira nyaya yekuti todi ngatiregedzei kuti patinosangana nevanyarikani vedu tovhunza mivunzo isingati betseri muupenyu ngativavhunzei zvinobatika because zvimwe zvinhu tinogara isusu vacho tisinovataurira nyaya dzema elections tisinovavhunza nyaya dzechi dze politics ndingatoti ndikubata futi chero newspaper dzedu newspaper mbabepa now nezvese zvatinoverenga zvinovhunza ma politicians nyaya dze politics all the time matimambo muvhunza program yaari kuhorera here kuti haufa
ncela ungenere sindebele
how
yeah uhlanganisa
ai bengizampho ukuthi simele kuti siyakhuthazana ukuthi lati nasihlangana labantu abomongameli lobo abasincidisayo esigabeni ngembuso asiyekeleni lati kube sibisibuza izinto zama political party ku insuku zonke ngoba lati siyahluleka asibabuzeni izinto ezibamba impilo zethu sibabuza ukuthi umsebenzi oholelayo noma umsebenzi oniwayo ukuthi ubunakakela isigabeni sethu so haufa ngezinto zendlu so haufa ngezinto zezibhedlela so haufa liyena la umongameli nasimbuza asekelini ukumbuza into ye 2% tax kuphela asimbuzeni ukuthi isikhoma lesi esisala singela imali ese 2% tax silezinto zezibhedlela ezibanjaya zilezinto zendlu ezibanjaya abantwana labanye abamele ukuthi banakakelwe abanakakelwe ngokuthi sithathe imali leyi imali oyibambileyo uyisebenzisa njani ukuthi kube ngcono yithi lati simele ukuthi sitshintshe imibuzo esiyibuzayo sibabuze izinto abamele ukuthi basiphendule ngoba lakhathesi akula angithembi ukuthi kulomuntu ongafuna ukuza ukuthi into yezikolo izahamba njani into yezibhedlela izahamba njani le nto yezindlu sile housing crisis but i housing crisis nasikhuluma yinkulumende bakhuluma ukuthi abasebenzi izisebenzi zenkulumende zimele zithole izindlu thina ke
chekutanga ndoda kuti pokanei zvishoma na sakile panyaya yokuti vamunangagwa vakataura nyaya dzekuti 100 days chweta kunge chimwe chinhu chiri unique vamunangagwa handi womutungamiri wekuchete anotaura nezve 100 day plan mugabe aitaura nezve 100 day plan hapana chaibuda after November 17 Munangagwa akatiudza nezve 100 day plan tese tine hope paya paya hakuna chakabuda takabva tatopinda mu election akutaura kuti 100 dziya ishoma iko zvinezvi atiti 100 plan dziya hongu ataura ma minister ake avapa azvapa zvacho hapana chiri kunyatsa kubatika apa yes cabinet meeting tinodzwa zvatau zvabudamo but my plans ne asi chinu unless they've been put into action hakuna delivery saka kufoira ikokoko ndoda kuenda kune mvunzo kune nyaya ye GNU yabvunzwa namkoma kana tichiti dialogue tinoreva kuti kutaurirana kuti tigadzirise zvinhu zvinenge zvichikwanisa kuti tigadzirise tese hazvireve kuti tiri kuita hurumende yemubatanidzwa ba somuenzaniso patanga takuenda kuma elections takatanga nyaya dialogue yema electoral reforms tikazoburitsa nyaya yeBVRE ya kuna wanga vasingazive inyaya yakabuya pa dialogue yakatanga 2015 hazvina kuzofamba hazvo mufambiri watakanga tabvumirana asi ndiyo dialogue iyoyo iyi and dialogue kutaurirana hakuzi kutaurirana kwebato guru rinopikisa nebato riri kutonga chete kutaurirana kwevanhu vakati wandei. Tinoti ma political parties dzimwe nhaurwa dzinoda machurch, dzimwe dzinoda ma business people, dzimwe dzinoda ma civil society organization. Dambudziko rekutaurirana kwemuZimbabwe kwanga kuri kutaurirana kwe two political parties, MDC ne ZANU PF. Dambudziko razo ndezvekuti rinogadzira inonzi elite pact, kungogovana zvinhu so kuti iwe obata ichi ndobata ichi, which was the basic weakness ye GNU yatakaita. But kana kutaurirana kwacho, pane mune muchitaurirana, mune muchitaura kuti what is in the best interest of Zimbabweans. Munofanira kunge muchitaurirana nenyaya yekuti vision yedu yakambomira sei, tiri kuda Zimbabwe yakaita sei. The difference yema political parties yova yokuti how do we achieve that. Vamwe vachiti totora minda, vamwe vachiti tinoita smart government and so on. Asi the objective ichinge yakafanana, so we can dialogue on vision, tutaurirana pasina kubatana kwema political parties. Tochienda panyaya, muri correct vataura nyaya kuti pese pese ndezve ma election. Kana kutoti todzoka zvakare, but handisi kuzotaura zvakawanda izvozvo. Pese pese ndezve ma election. Ma election yacho anogona ngari ma general elections, ma internal elections, kana kuti ma by elections. Tony Blair mubhuku rake rimwe racho akataura kuti mistake inoita vanhu vazhinji ndiyo kufunga kuti vana veZimbabwe kana kuti vana veBritain kana kuti vanhu munyika imomo vanofunga politics mazuva ose. Mistake yatinoita ndiyo kufunga kuti vanhu vanofunga rule of law, vanofunga democracy, vanofunga power sharing, vanofunga separation of powers, vanofunga checks and balances mazuva ese. Mazuva ese vana veZimbabwe vanofunga kuti vanodyei, vanofunga kuti vana vavo vanoenda kuzvikoro zvipi, vanofunga health yavo, vanofunga ma social issues. Saka ndo anofanira kudirwa nawo izvozvo. Muri correct, taramba tichingotaura nyaya yema elections. Ngati taurei nyaya yezvimwe zvinhu zvisiri ma election zvinobata upenyu hwevanhu wedu. Pane mubvunzo uri unfair kana conclusion iri unfair. Zvayo ndeye kuti chamisana munakagwa wakafanana. Vakasiyana nokuti uyu akatoita president tikaona mutongero wake, albeit for 1 year. Uyu asati amboita president mukaona kutadza kwake. So the comparison is oranges and bananas, and it's an unfair comparison. Kana mchidaita comparison, motaka mamupa mfana uyu omborowa 6 months mozo muti akoniwa, ndokuti zvite comparison iri fair.
Tinotenda zvikuru. Ndofunga ve Voice of America Shona nemive Media Center maona kuti nguva yedu yaita godo nesu. Hurukuro idzi dzakafanira kuti dzirambe dzichienda mberi. Chimwe chandadzidza inini ndechekuti vana veZimbabwe varikuda kuwaniswa mukana wekuita hurukuro idzi, having honest conversations. Tinotenda zvikuru nemashoko makuru amanga muchitipa anga achibatsira kuti hurukuro yedu irambe ichienderera mberi. Asi toda umwe mukanazve wekuramba chikurukura. Imi musatye kubvunzwa nesu mubvunzo. Toda kubvunzai kuti zvamuri ana mazvikokota veikonomi, nei muri kudai? Imi mapolitical party nei? Ndafarira pamazitaura pekupedzisira kuti aiwa, ngatibvunze. Kana ari mapolitician ngatibvunze, kana ari macivil society ngatibvunze kuti hurukuro ichida irambe ichienderera mberi. Tete Praxitis.
Sio VOA Shona kupela. Kule VOA Ndebele as well.
Yebo.
Yeah. Iko kate Logan City usakile. Ngicela uti ngamngam. NgesiNdebele. Hayi, siyalibonga kakhulu ngokuba lathi, njalo lingesabi ukuphendula imibuzo leyi, njalo asixoxisaneni. Engubonileyo lapha, enguzwileyo ngini lonke, you agreed that we need more dialogue. Njalo ihlelo zentuthuko, ihlelo zokulungisisa umnotho wethu mazingaveli kwelemelika. Yiko kade uchiwa ngumtsonzo Musonza ukuthi iziqondiso aziformulate khonapha eZimbabwe kuvela ebantwaneni abeZimbabwe ikho ke ingxoxo lezi siziqalisile siziqalisele eChipinge saya eMtoko size lapha eHarare njalo siya kuya eGwanda eMathebeleland South siye njalo eMathebeleland North eLupane sizocina ngebulawayo ikho ke siyazama sibili kodwa ke kuyasijabulisa thina abe VOA ukuthi VOA Zimbabwe ukuthi ziyazijabulela lezi nkulumo njalo ziyalinika ithuba lokuthi likhulume imibono yenu libuze imibuzo kungcwethi zethu ezingaba ngezenotho zingaba njalo ngezembusazwe abamabandla ezombusazwe chaningada ungotaura ndeche kuti mukana watawanawo uyu uye tinotenda mukoma kuti matauro kuti chakanakawo chaitwawo nehurumende iyi ndeche kuti bvumira kuti tinge tichiita hurukuro idzi muno muZimbabwe tinoda kutenda ipapo kuti hurumende yedu yatitiro zvakanaka chakanaka chakanaka chinofanirwa kuyemurwawo okuhle ngokuhle kumele sikubuye ukuthi basivumele ukuthi sibe lengxoxo zonalezi silethemba ukuthi balalele silobe lokho sibanxusa ukuthi labo babe khona kungcwethi zethu bahlale etablini njengabanye baphendule imibuzo yonale esilayo ikho ke sizabe lokho siqhubekela phambili sibanxusa ukuthi babuye bazophendula what I've noticed from our panelists they are always arguing that or they are urging that there should be dialogue. Whatever formulations that are going to come, whatever policies that are going to come, the government should consult the people. They should sit down with the people and talk to them. The opposition is saying there should be dialogue. They shouldn't be scared of a GNU. But I hope you are also doing enough to reach out to them, Mr. Monswar. So, kwanasi tinomirira pano.
Manzwa vateereri nekuona zvachiitika zvakaitika musi wechitatu kuhurukuro yaikokerwa neVoice of America yakabatana neMedia Center vakanga varipo ndiPraxidus Jeremiah akamirira Voice of America naDr. Charlton Tsodzo tinotenda zvikuru mese makakwanisa kunge muchipinda mumusangano iwoyo and also I take this time to remind you that on Monday the 26th of November there is another town hall in Gwanda that is in Mat South so Studio 7 Voice of America together with Media Center we are inviting you all to attend that meeting and Ntungamile.
Sesifike komlindo uyacina ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwe live talk lamhlanje this is a special broadcaster of a town hall esabalayo eHarare ngolwesithathu ebikhokelwa intatheli zindaba yethu uPraxedes Jeremiah lo Charlton Tsotso esibambeneke kungumsakazo weStudio 7 bambene le Media Center. Ekade beyisikhulumeli kulumhlangano nguDouglas Monzora OMDC Sakhile Sfelane Ngoma owe Women in Politics and Support Unit kanye loClinton Msonza incwethi kwezenotho. Likhumbule ngomvulo siyabe siseGwanda emachawundeni lapho Praxedes Jeremiah azakhokela njalo enye inkulumo mpikiswano efanayo. Sikhuluma ngendaba ezitshiyeneyo ezenotho ezembusazwe ezinenge eziphatha impilo kaZulu. Kwanele okwalamhlanje olivalelisayo mkomajonga tasuka kumagumo echirongwa olivalelisayo ngontungamili nkomo.
Neni jonga kandemire totitusangana zvakare muzvirongwa zvinotevera. Tisataenda ntunga ndizvo kuti pane vambonyora here wawaona iwe nekuti vandiri kuona vazhinji vanga vachingo tsinira kutaiwa zvinhu zvabuda zvakanaka zvinhu zvabuda zvakanaka pane mumwe anga achikorokotedza tete ngoma hanza vanogona vanozova basa ravanoita koitawo vamwe vari kuti kutenda kubvumirwa sure so kubvumira means it's taboo for our government to allow such discussions ndofunga vanga vachara panyaya yekuti Studio 7 Voice of America yakakwanisa kunge ichibatana nemedia center kuita hurukuro iyoyo ndozvimwe zvezvinhu zvazvichitendwa tinokurukudza kuchidzira nekurangaridza vateereri kuti endai kugwanda nemusi wemuvhuro kune imwe town hall.